hurumende vanoti vakaona zvakakodzera kuti vave pamabiko aya vachatarisa zvakaitwa namanyuchi uyo akasarudzwa semutambi weWBF akarura kudarika vese muna 2022 weWBF Boxer of the Year.
And I look forward to watching him in his final fight on May 27th.
Vanoti, vari kuronga kupa mutambi uyu ruremekedzo rwemiriro wesangano iri vaine chivimbo kuti nekufamba kwenguva achapinda pavatungamiri wesangano rinotungamira tsiva iri.
I look forward to Charles Vannucci joining the World Boxing Federation after his
fight.
Vannucci ari kuregedza tsiva zvachose musi uyu sekutaura kwevanoronga mitambo yake muzvare Monica Cheru.
Ave kuritaya ndokunga asvika pekuti atitindova iki vari kumuya akunzwa kuti pake akakwasi.
Vanoti musi uyu Vannucci ari kurwa naCherif Kasongo wekuDRC asi havasi kurwira bhande rake reWBF asi vari kuedzana masimba.
Mutambo wacho wekupedzisira weruonekedzano uchaitwa musi wa28 May uchatambirwa muno muZimbabwe achitamba naCherif Kasongo wekuDRC.
Asi Vannucci haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vatambi munyaya dzemibayiro apo vanokunda vatamba neve kune dzimwe nyika. Mutambi uyu anoti zviri kuitwa munyika munyaya dzemibayiro yevatambi zvinomanikidza vamwe vavo kutengesa mitambo nekuti vanoona kuti zvavanowana mukutengesa mitambo zviri nani pane zvavari kuwana kumba.
Iyo muno vandiko vandiko vakandika kurova ndokupa 200 izvo ndikadzokera kumba kumariyo tendera mufano wakandika ndopangu vandiko vandiko.
Kutengeswa kwemitambo idambudziko guru raparira pasi rese nemhaka yokwedzereka kwekubhedzwa kwemitambo. Mugore ra2012 vamwe vatambi vemaorias eZimbabwe vakambomiswa basa vaonekwa vaine mhosva yekutengesa mitambo apo Zimbabwe yaishanya kuAsia. Vannucci anoti Zimbabwe inofanira kugadziriswa zvakasimba nyaya dzekuchengeta vatambi vayo kana kuti vanotora nzira isiriyo.
Pane kuhwina kwekuzvipika kuziva kuti ndivako kuzvipika kuti vanhu vanovarikwa nhandara vanogona kungotengesa nekuda kwekuti mumba hamuri kundipa chikafu ndinotengesa.
Vannucci ari kukurudzirawo vanovimbisa vatambi mari kuti vave vakavimbikawo kwete kunyangarika kana kuzotiza mutambi akunda mumutambo wake. Mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission muzvare Eneta Nengomasa vanoti vari kuita nepese pavanokwanisa kubatsira vatambi nezvikwata zvemuno. Vannucci ndiye mutambi wekutanga muZimbabwe kutora bhande reWBC azoteverwa naachiwandire uyo ane resirivha riri reWBC zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.